Mumusangano wedu takagara pasi tikavumirana kuti chokutanga musangano wedu uchifomewa wetu pofest donzvo ranga riri rekuti ngatibatsiranei kuti tipindudze upenyu hwevanhu. Nhamo yatakange tichiti tiri muhombe yechimurenga tichada kupedza nhamo yevanhu vedu vagare murugare iri kuramba ichiwedzera. Saka iko zvino sepeople first tiri kuti takakosha isu hakusiri kwekuti mubatanidzo watungamirirwa nani nemunhu une zita rinonzi ani kana ani. Chiri kukosha ndechekuti tive pamwe chete nevavo vanoda kuti hurumende yezanu PF tibve pachigaro tibvise Mugabe watambudza vanhu asingadi kubva pachigaro iye achembera kudero achingogara achingovata. Saka takabatana nevamwe vane pfungwa dzekumubvisa vari mapato manomweya unoziva nezvavo iwayo.
Saka musangano wamaita nhasi wasunga chii?
Wasunga kuti tichaita mberi tichindoparidza pachena kuti isu tiri vanhu vari pamubatanidzwa umwe chete. Musi wemugovera tinosangana isu toenda pachena totaurira nyika yose kuti tava kuzoshanda kubvisa Mugabe. Vamwe nyangwe vane vane dzimwe mapato avo vasati vauya kumubatanidzwa wapiri tinoti ngavauye. Tabvumirana kuti vanhu vese vakasununguka mamapato kuzouyawo kuti vashande nesu pamwe chete kuti tibvise zano PF.
Saka muri kunyorerana riini chibvumirano chemubatira pamwe ichi?
Tinonyorerana nekusainirana tiwemugovera.
Ndazwa kuti pane mamwe mapato kumusangano wamaita nhasi iwoyu vati vachada kumbotanga vanonzwa kunhengo dzavo. Izvi hazvisi kuzononotsa here kunyorerana pasuku?
Aiwa, tati vanoenda kundobvunza kuvanhu kana pane vavasati vabvunza vakasununguka kundodaro nekuti nyange patinosaina tabvumirana kuti pataiswa addendum yekuti vamwe vatazouyawo saina vabva kundobvunza mapato avo sezvavakumbira.
Vazhinji vanoda kuziva urongwa hwamuchazoshandisa kana hwamuchaita pakusarudza vatungamiri vemubatanidzwa tichiona kuti munee muchibva kumapato akasiyana siyana.
Isu semapoka akazvipira kuti tindirire mberi nekuurongwa hwekubvisa zano PF. Tese paunhomwe hwedu takagusikana kuti tsvangirai anokwanisa kutungamirira mubatanidzwa uyoyo. Saka tiri very clear tose kuti uchange achitungamirira nditsvangirai ende ndiye wakambodya Mugabe. Zvino wajoinana nesu mavo veteran kuti timubvise zvachose zvekumubvisa chaiko. Saka nyaya yekuti uchatungamirira ndiani paunhomwe hwedu semapato takatobvumirana kuti unotungamirira nditsvangirai. Isu semavo veteran tichimusapota tichiti ngatishandei pamwe chete tigadzire nyika yedu.